all I can say for now is I am lying. And at the moment, I'm starting to have an assisted execution.
Tingagone kuzonzwa kuti zvafamba sei zvarini?
Mangwana musi
taura kuti zvanga zvichirongwa zvemastrike hakuna zvaitika, handiti vanhu vari kokumabasa.
Zvandingangotaura ndizvo kuti ivo ainoo pane tanda ndaona yanga ichisekureta yakanyorwa nezuro rekuti vambomuita nyaya yekuzvindatozvionawo sekureta wangu vamazuva